vanhu vese vari kurwadziwa. Mamembers yekomiti ari kushushikana zvikuru nechiitiko chakashata kudai. Handifungi kuti muupenyu hweparliament mati mamboonekwa munhu akanga ari maunganidze, munhu akanga aine njere, munhu akanga aine wisdom yaaipa vamwe, kwete wisdom yaunoti ndeyako oga. Pana vachindori ndarwadzikana ndachema kaviri kaviri. That man atirwadzisa.
Mungatitsanangurirawo kuti mukushanda kwenyu navachindori chininga imi muchibva kuMDC wachibva kuZANUPF maishanda zvakadii navo?
Munoziva isusu tanga tiri mapato maviri akasiyana, kuti ZANUPF neMDC zvino pari paunity government. Matorero aizviita unity government anga achizvitora muchiunity chaiyo chaicho, kwete unity yekunyengedzana. Unity yanga ina vachindori yanga iri yemwana weZimbabwe, mwana wevhu, mwana wamai vangu. Zvinofamba zvichidai anga asina unity iyaya yatirona gudo. Tinoti havasi voga mumhuri varasikirwa. Nyika yeZimbabwe tarasikirwa, komiti yeminds yeparliament tarasikirwa, mamembers eparliament ose, hangu handimiriri ose, but vanhu vaya vachishanda nacho ini nemhuri yangu tarasikirwa nemunhu akanga takapiwa naMwari, munhu akandidzidzisa basa reparliament. Handisati ndamboona munhu akaita sachindori chininga. Handisi kutaura izvi nekuti ashaika. Ndaigara ndichitaurira vanhu ndichiti uyu murume uyu haawanikwe, ende zvaitoshura nekuti rudo rwanga ainarwo rwaishura kufa. Nemhuri yavachindori chinayo tine matambudziko zvikuru, tiri kuchema tiri pamwe chete. Havasi vega varasikirwa, nesu tarasikirwa zvikuru. Vachininga vanga vachitretenwa pamafoni, vachininga vaipotwa nenjodzi dzakawanda. Kana ndisikakanga ndisikwe gore rakapera vakatombotrepwa vari mumota mavo, vaita accident vakakuvara maruoko zvikuru. Saka izvi zvaivaendisa handifungi kuti zviri kure nematongerwo enyika. Ndo chatora hama yedu ndezvematongerwo enyika.